Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kana kwa tereri, tunosangana zvakare maniro anasi, uri musi wechina, Chivabvu 4, 2017.
Makateerera ku Studio 7, nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi
vanhu vakawanda munyika vanoti havana chivimbo nezeki kuti inoita sarudzo dzakachena
mapato ari munera oparura nemugovera urongwa hwekukurudzira vechidiki kuti vanonyoresa kuvhota
Magweta nevanoita zvematongerwo enyika votaura maonero avo pamusoro pemabasa akaitwa nevaimbo vemukuru vevatongi vematare vaGodfrey Chigausiku ava vakashaya nezuro.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mapato ari pasi pemubatanidzwa weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA nemugovera ari kutarisirwa kuparura urongwa hwekukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuitira kuti vakwanise kuzovhota musarudzo dzemuna 2018. Mutauriri weNERA uye vari munyori mukuru webato reMDCT vaDouglas Mwonzora vanoti urongwa uhu uchaitirwa mumusha wechitungwiza uye vatungamiri vemapato ose ari mumubatanidzwa uyu. Vanosanganisira vaMorgan Tsvangirai, amai Joyce Mujuru, vaJacob Ngaruvhume nevamwe vachataurawo pamusangano uyu. VaMwonzora vanoti kunyanga zvemapato ezvematongerwo enyika agara achikurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota, musiyano uripo neurongwa hwavo ndewekuti mapato ose ari mumubatanidzwa uyu ave kutaura nezwi rimwe chete, chiitiko chavanoti chinopa udzamu kukurudziro iye. Ngatinzwe hurukuru yataita navamwonzora pamusoro penyaya iye.
Tinoda kuparura chirongwa chekuti vana vadiki vasvika 18 years vanofanira kunge vachinorejista kuvhota. Vakuruzve vanofanira kuencourage vana vavo kuti vagovhota. Tinokwanisa kuhina cheke munyika muno kana takarejista kuvhota. Saka tine zvirongwa zvakati kuti zvinge zvichiparurwa ipapo. Uyezve kuti magwaro ekuvhotesa anowanikwa kupi. Zvakaita sema birth certificate, zvakaita sema sezvitupa, nekuti vazhinji vana havana zvitupa. Kana vakuru chaizvo vamwe vacho havana zvitupa. Saka taitenda kuti tibatsirane kuti zvitupa vanozviona sei. Chinangwa chikurukuru chii chekuti munhu abve zera wese anofanira kurejista kuvhota. Saka chinangwa chinenge chichiparurwa kuzengeza two grounds. Saka musangano mukuru. Uyezve chakanaka kune vanhu vanofara zvemimanzi kunenge kuchiridza vakomana vanodya zvemazuvano.
Vamwe vangada kuziva kuti mutsauko uripo ndeupi nekuti mapato magara manga muchingoita kurudziro iyoyi yekuti vechidiki vanyorese kunovhota. Chii chitsva chingazouyiswa nenera?
Apa taakuparura zvino nokuti taakuziva for certain now kuti kunenge kuine biometric voter registration ichange ichiitika. Saka mazuva ekutanga aya zvanga zvisina shuwa kuti ndiyo here system ichashandiswa. Saka taakuziva system ichashandiswa. Saka tiri kuparura chirongwa ichi takanyanyonanga vechidiki. Asi vanhu vakuru vanofanira kunge varipo zvakare.
Chii chivimbiso chamuinacho kana chamunozowana kuti vese vanenge vanyoresa ivava vanenge vachizovhotera mapato enyu iyaya ari pasi penera kana mukava mavakurudzira kuti vanyorese?
Tiri kuti mwana weZimbabwe wega wega ngaarege kugara kumba ngaaende kunovhota. atisi kutienda wano votera ningi kana kutienda wano tivotera isu asitri kuti mwana we Zimbabwe wega wega gaende kuno vota chine hurumende atisinga adipanato nokuti ino voterwa ne minority majority yakagara kumba tozo chema kuti tiri kutongwa nana Mugabe watembera tiri kutongwa nana Munangagwa nana Kasukuwere and so on nokuti isu ruzhinji atisikuenda kuno vota.
Vanga vari mutauriri wenera uye vari munyori mukuru webato raMDCT vaDouglas Ngonzora vari parunare muHarare neStudio 7.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti Zimbabwe inyika yakabudirira zvikuru muAfrica nekudaro vanhu avafaniri kuiona senyika yakundikana. Vachitaura kumusangano weWorld Economic Forum on Africa uri kuitirwa muDurban, vaMugabe vati Zimbabwe iri kumashure kweSouth Africa chete kana pachitariswa nyika dzemuAfrica.
Zimbabwe is one of the most highly developed country in Africa.
Zimbabwe imwe yenyika dzakabudirira zvikuru muAfrica, mushure meSouth Africa. Ndinoda kuona kuti ndeipi nyika yemuAfrica yakabudirira seZimbabwe.
VaMugabe vatiwo ichokwadi kuti Zimbabwe ine zvinetswa zvayo, asi varamba zvikuru kutambira mashoko ekuti Zimbabwe inyika ine urombo, vakati kana zvakadaro ivo vanogonawo kuti America inyika isina kusimba.
Yes, we have our problems, but all certainly we are not a poor country and we can't be a
hongu tine zvinotinetsa asi hatisi nyika ine hurombo asi hatinganzi hatina kusimba isu tine dizero redu ndinogonawo kuti America inyika isina kusimba
asi nyanzvi munyatsi zvoupfumi dzinoti vaMugabe havasi kuziva mamiriro akaita zvinhu munyika kana vachitaura mashoko akadaro. Nyanzvi idzi dzinoti zvinoshamisa kuti vaMugabe havasi kuona kuparara kwaita migwagwa munyika, kuputsika kwaita upfumi hwenyika, izvo zviri kupa kuti vanhu vashaye mabasa.
Nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vanoti vanorangarira vaimbova mutongi mukuru wematare vaGodfrey Chidyausiku nenzira dzakasiyana-siyana mumabatiro avakaita basa ravo. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
VaChidyausiku avo vakashayikira kuSouth Africa nezuro vange vave pamudyandigere. Nyanzvi munyaya dzemitemo vachidzidzisa paKent University kuBritain vaAlex Magaisa vanoti vaChidyausiku vaive neruzivo rwakanyanya munyaya dzemutemo uye vakaita nyaya dzakawanda dzakafadza pamwe nekusuwisa vamwe. VaMagaisa vanoti mimwe yemitongo yakanetsa munyika inosanganisira waibata kutorwa kwemapurazi pasina muripo.
Saka semukuru-mukuru wematare edzimhosva munhu wanengati asiya muchirungu yainonzi mark nekuti majudgment mitongo yavo yavakapa yezveminda mitongo yakakwanisa kuti ibatsire hurumende kuti iite zvayaida kuita pane zveminda. Izvi handisi kuti zvakanaka kana zvakashata, asi tinoti isu kana tichiongorora kariya yomunhu, munhu akasiya emark in that, ndosaka ini time kuti a judge of the revolution nekuti iland revolution yakaitikaka.
Asi vaMagaisa vanotiwo mimwe mitongo yavaChidyausiku yaishorwa zvikuru nevanorwira kodzero dzeveruzhinji pamwe nevari mune zvematongerwo enyika vasingatsigiri bato reZANU-PF.
Pane mitongo yakawanda chaizvo yavakaita kasemunhu anga ari jaji mukuru. Mitongo yavo yainyanya kuti vanhu vatarise zvakawanda yanga iri mitongo yaiita nyaya dzepolitics. Vamwe vaifungidzirwawo kuti vachiti vanenge vari kurerekera kudivi rinotonga sezvo vanga vangori munhu akabva kubato iroro. Hatikanganonga kuti vanga vari mumiriri wemuparamende weZANU-PF muna 1980, saka vakazoita havo jaji, asi vanga vari munhuwo anga aine vanhu vavo vavaiwiriranawo navo.
Nhengo yeZANU-PF inomirira Makonde muparamende vaKainesparadza vanoti naivowo vanorangarira vaChidyausiku nekupa minda kuvatema.
Ndinorangarira vaChidyausiku panyaya dzakawanda dzavaiita semukuru wevatongi nyanya yakaitika kumakonde akati mambo wangu ni mumurungu airamba kubva paprasi vakaita judgment yakanaka zvikuru yokuti chero munhu kana uchisupportwa chero nemapoliticians chero nani zvake kana usina tsamba inonzi muchirungu offer letter kana kuti usina late payment kana kuti usina 99 year lease.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaobei shava vanoti vachidya usiku vakaparadza kusvitonga kuzere kwematare edzimhosva.
Vachidya usiku tinovarangarira somunhu akaunza kumbunyikidzwa kwevatongi vematare edzimhosva nevakuru vakuru vezvematongerwo enyika muhurumende yedu. Vachidya usiku vakaparadza kuzvitonga kuzere kwematare edzimhosva vakatora simba zhinji ravatongi kwakurititse mumaoko evanoita zvematongerwo enyika. Izvi zvinoita kuti zvizvarwa zveZimbabwe nhasi uno zvisava nekugutsikana kuti matare edzimhosva aripo kuenzanisa nyaya dzavo pachena pasina kutya kana kuudzwa zvekuita nani zvake. Zvichakadaro tinoti mweya wavo ngauzorore murugare.
Vakamboita mutungamiriri weLaw Society of Zimbabwe vatinozovabere vati vose munhu akambotungamirira magweta munyika vanorangarira vachidya usiku nebasa rakanaka ravakabata rekubatanidza magweta nevatongi vematare panguva yeukama hwaive hwakashata zvachose.
Asi ini chandingada kusumudza semunhu aimbotungamira magweta ndechekuti vakabvuma kuti tiumbe patsva ukama hwemagweta nemajaji. Ukama ihwohwo hwanga hwashata, tata kungogara tichingonyombana mumanewspaper, tatisataurirani zvakanaka. Asi vakabvuma kutaurwa navo, vakazobvuma kuti Law Society iite urongwa hwekuti Judicial Service Commission neLaw Society zvipote zvichisangana vachikurukura zvinonetsa.
Vachidya usiku avo vakashaya vave nemakore makumi manomwe ekuberekwa vakadomwa semukuru wevatongi muna 2001 vachitora basa rakanga rasiyiwa navaAndon Gabei avo vakamanikidzwa nehurumende kuenda pamudya ndigere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Nezuro chitatu raive zuva reWorld Press Freedom, asi muSouth Sudan vatori venhau vanoti rusununguko rwekuita basa ravo vakasununguka hamuchina. VaAlfred Tabani vanove mupepeti mukuru webepanhau rakazvimirira reJuba Monitor vanoti bepanhau ravo rinobuda mururimi rwechirungu uye rinotanga rapenengurwa nevasori risati radhindwa.
Masangano enhau ehurumende muIran anoti vanhu vanosvika makumi matatu nevashanu vakafa nezuro, vamwe vakawanda vakakuvara mushure mekuputika kwakaitika mune mumwe mugodhi wemarasha uri kumaodzanyemba kwenyika iyi.
Kekutanga mukati memakore akawanda, kupambwa kwengarava nemakoronyera kumahombekombe kwesomalia kwadzoka nezviitiko zvingangoda kusvika kuzvitanhatu zvakamhangarwa mumwedzi miviri yadarika. Asi mauto emumvura eEuropean Union ari kuchengetedza dunhu iri EU NAVFOR anoti ari kuramba achibudirira kuperekedza ngarava dzinenge dziine rubatsiro rwechikafu dzichienda kusomalia iyo yakatarisana nenzara inotyisa. Munyika hamuna kuwirirana panyaya yemabasa akabatwa nevaive mutongi mukuru wematare kana kuti Chief Justice vaGodfrey Chidya usiku avakashaya nezuro kuchipatara chemuSouth Africa. Mumashoko avo ekuonekana nevanoita zvemitemo apo vainge voenda pamudyandigere vachidya usiku vakati chakanyanya kuvafadza inyaya yekuti vakapa mitongo yakapa kuti zvive nyore kuti ivhu riende kuvatema pakatanga hondo yeminda muna 2000. Vakati havana chavanodemba pakuti mimwe mitongo yavakapa yakanzi kutyora bumbiro remutemo nedare reSadc Tribunal iro rakazoputswa mushure mekunge Zimbabwe yati ayaifara nemashandiro aro.
Pane zvinhu zvavanoti zvakavaodza mwoyo inyaya yekuti munyika makaita bopoto guru pakuti aivatsiva aizosarudzwa sei. Vamwe vaiti Judiciary Service Commission kana kuti JSC haifaniri kuva nechekuita nekudomwa kwevatongi sezvo zvichifanira kungoitwa nemutungamiri wenyika chete. Asi vachidyawo siku vaida kuti bumbiro risavandudzwe richipa JSC mukana wekuti ibatsire mutungamiri wenyika pakusarudza vatongi. Mukuzeya nyaya yavachidyawo siku iyi, Tabata vaObert Gutu Gweta uye vari mutauriri webato rinopikisa RMDCT uye vamunyaradzi Paul Mangwana Gweta vari nhengo yeZANUPF Politburo. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMangwana.
Ndo vakanga vakatipwasanudzira nyaya yerule of law vari chief justice kubva 2002 kusvika kushayika kwavo. Vakagona kubhalansisa nyaya dzejustice kuti mutemo unofanira kumirira zvido zvevanhu kwete kuti mutemo wenyika udzvanyirire vanhu. Vakatibatsira kuona kuti vanhu vatema vadzorerwa minda yavo vachiita kuti vape majudgments aiita kuti vanhu vatema vange neminda yavo yavakanga varwira vachirwira rusununguko. So he was a judge vane yatingati judicial activism vaigadzirisa mitemo inoita kuti nyika iendere mberi.
Vagutu munotiwo kudi?
Isu sebato reMDC tiri bato rinonzi muchirungu tine mavalues nemaethos elove, eempathy nesolidarity. Saka tinoda kutangawo tichingoti kumuriyo kwavachidya usiku tine urombo nekushayikirwa kwamaita navachidya usiku, tichitiwo kunyanyanyanya ini seGweta kuligal fraternity muno muZimbabwe tichitiwo tina urombo kurasikirwawo ne one of the senior jurists muno muZimbabwe. Chitizve isu sebato reMDC rakamirira ruzhinji rwavanhu, bato guru, bato rinodiwa navanhu vakawanda kupfuura vamwe vanhu vese muno muZimbabwe. Chero tatisingawirirani hedu nemamwe matongero avaiita vachidya usiku, kunyanya nyanya pakatanga nyaya dzetingangoti muchirungu dziri politically sensitive, kunyanya nyanya nyaya dzesocalled land reform yeZANUPF. Isu tinoti sevanhu vanoda vanhu, vanhu vane rudo, hatizoti yedu chero tarisingawira nemama judgments avakaita. Tichitarisa zvine judgment yavakatsinhira pakambobharwa Daily News paya mugore ra2003, asi tinoti sevanhu vane mwoyo, vanhu vane rudo, hatiti chero tapokana nemunhu pane zvimwe zvaanenge aita tobva tamushuvira zvakashata. Tinongoti ngavazorove murugare.
VaMangwana, tichitarisa panyaya yevhu iyoyi ndo yavakataura vachidya usiku mashoko avo kuti ndo chinhu chavakati vakanyatsobaya dede nemukanwa, munowirirana nazvo here nekuti vamwe vari kugunun'una kuti paityorwa mutemo?
Vachidya usiku havana kutyora mitemo, vakapa ruling inoratidza iyo kuti kana vanhu vakapamba nyika kuno umwe munhu wakareceiva zvinhu zvakabiwa zvisina kutorwawo pamutemo, Rhodes haana kutitorera land yedu pamutemo, akashandisa chisimba, akashandisa conquest. So mutemo unofanira kuita inonzi vindicatio mulatin, kureva kuti kudzorera kune akatorerwa. Saka unofanira kutsigira uyo atorerwa akuexercisa marights ake kuti adzorerwe zvinhu zvake.
Vagutu, dare reSadc Tribunal rakati zvanga zvaitwa navachidya usiku nevamwe vatongi zvanga zvisiri pamutemo, asi vaMangwana vari kuti zvanga zvakakosha kugadzirisa zvinhu zvanga zvisina kunyatsomira zvakanaka munhoroondo yenyika. Munoti kudi?
Tinoti isu matongerwo akazoitwa neSadc Tribunal yakanatsotaura zviri pachena kuti matongero avakiita iro dare guru reZimbabwe Supreme Court handizvoba. Asi vachidya usiku ndino urombo kutaura ndichidai pane mushakabvu, vakazenge vakunyanya kuwanza iyo handingaiti judicial activism, ndakuiti inini seGweta ndinoiti political activism.
VaMangwana, pay attention.
Ndine shuviro yekuti vachidya usiku vapuwe remekedzo rinoenderana namabasa avo akanaka vakaitira nyika yeZimbabwe.
Saka vamangwana muri kuti vanofanira kuitwa gamba renyika?
Kana yanga iriyo pfungwa yangu ndichikwanisa kupasisa ndoga, ndavaita gamba guru renyika.
Vagutu igamba here vachidya usiku? Mune pfungwa dzakafanana navamangwana here apa?
Izvo hazvingandishamisa nezano ndobasa ravo. Vatoti riyorozeka yatova burial ground yezano. Handingada hangu kuendera mberi ndichida kutoropodza political history ya the Chief Justice. Pachivanhu chedu Blessing zvinondiremera kuti nditi munhu achangoshayika kudai ndide kumutoropodza. Asi ina hangu sokuona kwangu handioni chingakodzera ini chokuti vangaitwa national hero. Apandu vane vamwe vakawanda vangakodzera pamberi pavo vasinakisa panational hero seka. Toziva kuti vakamboita MP, tinotoziva at one time kuti vanga vari nhengo huru mutsakutsako mukuru wakamuzorewa. Vairwisana nevezano vakangozoti paya towards the independence 1979-1980 ndopa vakazomhanya kujoina zano PF.
Vaombet Gutu Igweta uye vari mutauriri webato rinopikisa reMDCT manzwa zvakare kubva kunhengo yepolitibiro yezano PF vamunyaradzi po mangwana. Vavira ava vanga vari parunare muHarare.
Mupepetu wenhau akashaya makore mashanu apfuura aive nemukurumbira vaBonwell Chakaodza varangarirwa nhasi muHarare paine kurudziro yekuti vatori venhau vanofanira kuita basa ravo zvine unyanzvi. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pachidzidzo cheBonwell Chakaodza Memorial Lecture Series chinorongwa nevevoluntary Media Council of Zimbabwe VMCZ kurangarira mabasa avaChakaodza, vatakura zhangazha vati vatori venhau munyika havana kubatana, izvo zvinoita kuti vasakunde muhondo dzavo dzekugadzirisa mashandiro avo.
Iwo vatapi venhau vanofanira kuzviremekedza mubasa ravo vasakanganisa chi kushanda kwavo nokungoitwa unhapo pane hurumende kana kusaita nharo pane zvimwe zvinhu vachizvidifenda kana kutarisa kuti pavari kushanda pakanaka here, havasi kusungwa here. Ngavaramba vakasimbirira pakutsanangura kuti handi mashandiro avanoita kana hurumende ichida kuvadzvinyirira.
Vazhangazha avo vakambotungamira VMCZ neMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vatiwo nyaya dzekuti vamwe vatori venhau vanopiwa shoko muhomwe inosvibisa chimiro chevatapi venhau pamberi peveruzhinji.
Kuno majamisa achatambiri mari nenguva iripo uye mari yacho ishoma, saka zhinji miedzo inopinda ipo mumwe kuti munhu anga kuti handonyora stori kana kuti ndotsvaga anondibatsira nerweseri kuti pamwe ndowanika mari mbijana ndisaiburitsa kana kuti ndoiburitsira kuti ndipedze chinya cheumwe munhu. Saka ndonyaya iripo kuti vatapi venhau vanofanira kubhadharwa mari yakakwana kuti vaite basa ravo nemazvo, vasapinda miedzo yekupiwa choko muhomwe.
Vazhangazha vati kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi, vemakambani enhau vanofanira kutsvaga dzimwe nzira dzekuwana mari kuti vabhadhare mari pamwe nekusimudzira mabhizimisi avo. Muzvare Koliwenyoni veMisa Zimbabwe vabvuma kuti vatori venhau munyika havana kubatana uye vari muzvikwata zvikwata zvinoenderana nekuti munhu anoshandira kambani ipi. Vati kusabatana uku kunonyanya panguva ino apo nyika yakatarisana nesarudzo.
Manewsroom munoshandira majournalist tiri kupindirwa nemapolitician, iyezve tiri kuona kuti maposition anenge atorwa nemanewspaper vachitora nhau dzavo unotobva waona kuti uyu anenge anozivana naningi nekungoverenga stori yacho. Saka nyaya yekusabatana kwedu inotooneka iye zvino pamazuva ekuti mumanewsroom mari yaashoma. Iye zvino takutarisira futi kuti takuenda kusarudzo, atinoti maelection, tiri kutarisira kuti tichaona zvichitoita wese.
Vanotiwo nguva zhinji hapana kubatsirana kana vamwe vatori venhau vachinge vasungwa kana kushungurudzwa nemapurisa.
Kusabatana kwedu kunoratidzwa futi ukaona panenge pasungwa mutapi wenhau, hationi majournalist achibatana. Patakaita yatinoti petition seMisa Zimbabwe tichinosainisa majournalist kuti titaure nemapurisa kuti vanhu vari kumajournalist ari kurohwa achiita basa ravo, takawana mamwe manewsroom aitoramba kusaina pepa iroro. Asi tichiona kuti pakusungwa hazvisarudzi kuti unoshandira hurumende kana kuti unoshandira private media.
Mukuru wesangano remedia monitoring project Zimbabwe Patience Zirima ati vanozviona muongororo dzavo kuti dzimwe nguva vatori venhau vanoita basa risingagutse veruzhinji. Mukuru wesangano rembatanidzo wainhepfenyuro dzematunhu reZimbabwe Association for Community Radio Stations Vivian Marara ati anobvumirana navashangazha kuti vatori venhau vanofanira kufarira basa ravo nekuzviremekedza kana vachida kuti varemekedzwe neveruzhinji.
Chandoda kuona iwo majournalist pachezvavo vari pamberi pekuronga mafunctions ekuti vacelebrate zuva reWorld Press Freedom Day, nekuti dzimweni dzenguva maorganizations akaita sana MISA nana VMCZ anofanira kusapota zviri kuitwa nevatapi vacho venhau. Uyezve kana iri nyaya yekuti tiri kupemberera zuva reWorld Press Freedom Day, ngatizvione even pamaredio, pamatelevizhini, panhepfenyuro nepai kuti izuva zvechokwadi remajournalist, because isu siti kana kutiwo majournalist vakasazvipembedza zvechokwadi hapana umwe anovapembedza.
Mukoma wavachakaodza uyo ataura akamirira mhuri vaAustin Chakaodza vati zvinosuwisa kuti kunyange hazvo muzvinyorwa zvake mufi airwira kuti munyika muve neutongi hwejekerere, vanhu vachiri kumbunyikidzwa. Vati mweya wemunin'ina wavo uchafara chose kana mubatanidzwa wemapata anopikisa ukakunda musarudzo dzegore rinouya. Vachakaodza avo vaive nhengo yeboard reVMCZ pavakashaya vakashandawo semupepeti weHerald, uku vakadzingwa nehurumende ndokushandawo neStandard. Vasati vaenda kuHerald, vachakaodza vaive mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi rezvekuburiswa kwemashoko. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Chirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa mabhizimisi ari kuitwa nevanhukadzi.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Kambo hondo kubva kuna Munya Matarudze featuring Oliver Mtukudzi tapatasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu vakawanda munyika vanoti havana chivimbo nezeki kuti inoita sarudzo dzakachena.
Mapato ari munera, Oparura nemugovera, urongwa hwekurudzira vechidiki kuti vanonyoresa kuvhota.
Magweta nevanoita zvematongerwo enyika vataurawo maonero avo pamusoro pemabasa akaitwa nevaimbo vemukuru wevatongi vematare vaGodfrey Chidyausiku avakashaya nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti murare zvakanaka vateereri, tokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzechindebele.